Musangano waitwa nhasi hauna chawabuda nacho sezvo vashandi varamba kutambira zvikamu gumi kubva muzana zvavanga vapiwa nehurumende vachiti zvikamu izvi idonwe mugungwa. Mutevedzeri wemunyori mukuru muApex Council vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti paita gakava rakakomba pakati pavo nehurumende mumusangano uyu.
Zvichiteira musangano watakaita nemakurukota ehurumende musi wa7 mushure mekunge vavimbisa kuti vachagadzirisa nhunha dzevashandi, tanga tichitarisira kuti kuwana kune zvinhu zvose zvakagadzikwa patafura. Izvo tichangosvika tichivakazara nemufaro, asi tasvika tikarohwa neana nokupera simba apo hurumende yanga yakubudisa nhava isina kana nechunhu. Tarisa kunge takupiwa isusu zvikamu gumi kubva muzana. Zvinzi izvo takuwedzera mararamiro enyu, tavandudza nezvikamu gumi kubva muzana. Tichatarisa kuti zvikamu gumi kubva muzana zvechii, taona pasina chatanga tagara tinacho, saka zvinofanira kungoti hapana chatapiwa.
Vamushangu vati hurumende yanga yavapawo mari inoita mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora ekuti vagovanese vashandi kubva muna kurume kusvika muna zvita wegore rino.
Chauita zvinyanya kutirwadza ndechekuti zvikamu gumi kubva muzana izvi hazvisi zviri kutanga pazuva ranhasi. Vari kuzotarisira kuzotipa mumwedzi waApril, kutanga kwa 1 April, kureva kuti havasi kumbotarisa kutenga tararama siye kubva panguva yanhasi kusvika muna April. Yazotipawo futi mumwe mukana wekuti kana matinini zvikamu gumi kubva muzana muidi kuzvitambira, tausikupa iriyo zana nemakumi matanhatu emamiriyoni emadhora emunomu omugovana vashandi vose vehurumende. Tikati nhaye miti mbori vashandi vanganiko, togovana sei? Isu harisi basa redu rokuweka mets idzi, zvemashomo vamwe naumwe pabasa ravo. Isu tinodzidzisa tichidzidzisa vanopa mapasipora ipa mapasipoti vanoita mabasa akasiyana ehurumende vachiita izvi zvokuweka mari nekugovera mari. Imi mirangarirai zvatataura chete, motipa mari yedu yakakwana, hatisi basa redu rokuweka iroro.
Vamushangu vati vachagara pasi mangwana semasangano ese anomirira vashandi vehurumende voona kuti votora gwara ripi, vachiti vacharamwa mabasa kana mazuva akatarwa pamutemo kuti vazivise mushandirwi nezvekuda kuramwa mabasa akwana.
Isu takagara tanyorera hurumende taipa ziviso yedu yekuti mumazuva gumi nemana achatevera kana nhunha dzedu dzisina kunge dzagadziriswa sekutarisira kwatiri kuita, tichange takumboramwa mabasa. Saka zvino isu tiri kungorarama tichiverenga mazuva edu kutapudza. Iko zvino atova mazuva matatu kubva mugumi nemana, saka hatisi kumanyisa hedu hurumende kuti gadzirai nhunha dziri nokukurumidza, asi isu tiri kungotarisa chiringazuva chedu chemazuva kuti gumi nemana umwe akangokwana mazuva taakukundikana zvachose, taakuchiramwa mabasa zvino kuti vaone kuti hatisi kudzokera kumashure.
Vanga vachitungamira chikwata chehurumende vaSimon Masanga vaudza Studio 7 kuti homwe yehurumende yakabooka zvokuti havakwanisi kubhadhara vashandi vehurumende nemadhora ekuAmerica sezvavari kuda. Zvichakadai, mutungamiri werimwe remasangano anomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObert Masaraure vati hurumende iri kuita dambe nevashandi vayo zvichitevera zvaiswa patafura nehurumende.
Mangwana tatoti zita redu remangwana taakuti yaakunzi Black Friday mangwana, kuchema kuparara kwekuchiremerera chemushandi wehurumende, kuchema kuparara kwesalari yemushandi wehurumende. Tinokurudzira vashandi vose vauye tibatsane mangwana pamuhofisa vamutude muwano yavakapfeka zvitema tiradza kunyenyendera kwedu. Hakuna kumabasa kuchazoendwa zvakare kusvikira hurumende yarerutsa mwoyo wayo yakwanisa kunzwisisa kuti mushandi anoda kudyawo.
Zvakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvevashandi vaJulai Moyo pamwe negurukota rezvemari vamutuli Ncuve vanga vasiko kumusangano weMJNC uyu, uye nhare mbozha dzavo dzanga dzisingapindi pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.